Aiwa, chekutanga chekuti tinoziva kuti anongori manyepo. Munoziva kuti kana chinhu chagadzirwa zvemanyepo sekugadzirwa kwakaitwa komisheni kuti yakagadzirwa zvemanyepo kuti vavhare vana veZimbabwe kumeso. Nanhasi manhu vanoenda ipapo vachinoti vachinonyepa under oath vari kuzviita zvevachingoita manyepo. Isusu muMovement for Democratic Change kuYouth Assembly hatina patinogona kuwanikwa tiine zvombo. Muno muZimbabwe munozviziva, vagari vese veZimbabwe vanozviziva kuti muno hamubvumirwi kungotengeswa pfuti nje. Muno muZimbabwe vagari vanozviziva kuti haugoni neintelligence nesecurity iri muno kuti uite pfuti ugova nayo igotorira igotorarama nayo for a week zvakadaro. Asi tinozviziva hedu kuti vanhu vari kuenda kukomishini ikoko vachinonyepa kuti vainyepere nyika mukuti vasvibise musangano. Uyezve tiri kuzviziva kuti nyaya iripo, urongwa hwese huripo huri kuda kuitwa nehurumende iripo ndeyekuti dai tasunga kana kuuraya vachamisa kuti vauraye wevhi yasumuka yerusununguko rwevanhu. Isu hedu sevechidiki veMDC tinoti aiwa, tiri kuvaona zvavari kuita zvese. Takagadzirira kuti tione kuti nzira yavarida kutora iyo ndeipi. Asi tinozviziva kuti hakuna manyepo anorarama. Hakuna manyepo anorarama. Ende muno munyika yeZimbabwe tinozviziva kuti vanhu vakataura pamusi wa21 August paindavhiyu yavo vachiti isi tine pfuti dzatinazvo akanga ari mawar veterans vachitaura ari Secretary General wavo vaMatema Danda pavaitaura before Concord ruling vachitaura kuti isusu kana MDC ikanetsa pfuti dzedu tichiri nadzo. Ende ndo vatinozivava nepfuti vavo pamwe chete naivo masoja. Zvakarezve mukatarisa incident iyoyo yavaa kutabuda vachiti hanzi vanhu vaipfura vakapfurwa nemayouth MDC. Ko mayouth MDC kana anga aine pfuti sei asina kupfura mupurisa kana musoja? Akapfura mademonstrator. Sei akazopfura mademonstrator asina kupfura mupurisa kana musoja? Kana pfuti dzakanga dziri kuvanhu vaive vachidemonstrata. Sazvinonongoratidzai kuti aiwa vaidemonstrata ndo vakapfurwa. Vanonga vaenda vasiri futi mayouth MDC vanongori vanhu veZimbabwe nje. Saa vanhu vaipfura nevaive vachipfurwa vanowanikwa kusaidi ripi? Vaive vachimisa vanhu vaidemonstrata ndo vanokwanisa kupfura vaidemonstrata, kwete kuti vaidemonstrata vopfura vopfurana pachavo.
Ndoda kuti tidzoke honorable paVanguard apo. Iyo Vanguard ndanzwa kuti yakazomiswa vamwe vachiti yaimiririra chiuto mumusangano. Paifamba sei paVanguard?
Vanguard yaingori urongwa hwataive nawo hwekuunza discipline neloyalty mumovement. Zvaazvisinei neanything chiri military. Asi kuti vamwe vakanga vakunofenzesa kuti izvozvo zvamuri kuita zvinounza discipline neloyalty mumusangano zvinoenderana nekuti munopedzera maakuita sevanhu vechiuto and so forth. Saka takazongoona kuti aiwa alright, isusu zvedu nyaya yedu yeloyalty nediscipline muMDC inorarama irimo, hatichaiti hedu zvataiita zvekuunza madiscipline and loyalty kuparty. Ndo chete zvinonga zvaive zviripo. Nyaya yeVanguard izita rakatongoya, but sekuziva kwamunoita, munhu wese anenge ari muassembly yeyouth anenge ari Vanguard of the movement. Inonzi Vanguard of the movement vanhu vanochengetedza musangano nekuudzivirira kubva kuvavengi vemukati kana vekunze. Saka ndozvinongoreva Vanguard, izita rechirungu rakangosevenzeswa kuti Vanguard. Saka muyouth wese anenge aingonzi Vanguard. Ende akasumuka anoti aime Vanguard kuti ndini ndinochengetedza musangano wangu mukati nekunze.
Zvino sevechidiki veMDC zvamuri kutarisira kuti zviitwe mukupera kwekomisheni iyi kana kuti izvozvi mukufambiswa kwairi kuitwa uku ndezvipi?
Chekutotanga isusu hatitarisi komisheni iyo sepane komisheni yakamboitwa, because komisheni iyo iri kuitwa kuti hanzi itarise nyaya yekuti ndivanani vakaita kuti kudemonstrate. Instead komisheni vamunangagwa havangaiti izvozvo, because bambiro remutemo ndo rinotoita kuti vanhu vademonstrate, nekuti rinenge riri clear kuti mune kodzero yekudemonstrata kana musiri kufara. Isusu komisheni yataitarisira ndeyekuti kochii chakaita kuti vanhu vapfurwe musi iwoyo? Ndivanani vakapfura vanhu ndiana akadiploya vanhu nekuti vamunangagwa vakanga varatidza kuti ivo havasiwo vakadiploya vanhu saka commission ndozvataita sera kuti iye izotarisa saka isu hapana zvatototatsira sere kuti commission ine zvainoburitsa because hatitomboitarisawo secommission tongoziva kuti manyepo akaitwa commission yenhema nhema yakasetwa nevanhu vakaita sana madhuku vakanga vachitinge vatotaura kare vachitaura pamusoro pemusi wa1 August vana manyeruke vakanga vatotaura kare vachitaura zvemusi wa1 August vanhu vese vari ipapo havasi vanhu vaivai vanokodzero yekuti vangavezoita commission yekuongorora zvakaitika ipapo nekuti vakanga vamutori nemapredetermined results avo pachavo saka hapana pekuti commission ine zvaingatibetsere asi isu sevana vezimbabwe zvatiri kutotarisira ndezvekuti tinoda kuti hurumende yezimbabwe ikwanise kutaura kuti chii vanhu vakapura vanhu musi wa1 tinoziva kuti nemapatriotic soldiers masoldiers idari professional but avo vakanga vachipfuura vanhu musi wa1 August toda kuti vasungwe vaiswe pamberi pematare vana vezimbabwe tizive kuti ndevava vanava vakanga vatumwana nanga uyewo kana vachikumbira ruregerero vachiiswa kumajeri ngavaiswe kumajeri nemhaka yavakatora because vakaratidza kuti havasi maprofessional.